nau ze Studio 7 muchidimbo Zim Minute zichibva kumuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri munau dzedu dzanhasi na 7 pm. Mangoda ikwa marange anotanga kutengeswa ku Belgium asi mari yacho iri shoma nekuti haana kunyatsokwenenzverwa zvakanaka. Vaimbova mutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai vanoti havaoni chakaipa mukupinda kwavakaita musarudzo dzegore rino. Idzo batoravo rinoti dzakabirirwa tichakurukura nezvenyaya yebudget iyo yakaturwa nezuro negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vamwe vachiti vakabaya dede nemukanwa asi vamwe vachiti kuti hanzo uneriva iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzamuchapiwa neni wenyu Blessing Zulu musakanganwe chirongwa chedu chelive talk na 8:30 pm apo tichakurukura nezvebudget yakaturwa nezuro navaChinamasa.